Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosakata zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiripo ndechekuti hapana chekutambira. Nekuti kubva pakutanga kusvika pari zvino ndanga ndisina mhosva yandanga ndakapara. Chokuti ini nditende kuti pane zvakaitwa. Ini ndanga ndichiziva kuti hapana mhosva yandakapara pakuti ndinangagwa ngaende nekuti handimudi. Hazvineke sense.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJobsikala vanoti havashaniswe nemutongo wakapiwa nezuro.
Vana vakutadza kuatenda ma lessons zvinova zvino contributor kuma low pass rate and also mwana anenzara anongosvikara muclass. Sikafu of course hurumende iyo zvino yakutibatsira huko. Vana vakuwanawo something to eat vari kuchikoro, but challenge yonde yekuti zvaunongoona pari dry, hatina kana mifushu yekuti vana vawanewo usavi. Saka zvinenge zvakuda kuti then pawanikwawo usavi unozobatsira kuti vana vawanewo kupirikidzawo that sorts.
Vamwe vagari vekumaruva elupane mudunhu rematebereland north vanoti vakatarisana nenzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJobsikala vanoti havashaniswe nemutongo wakapiwa nezuro nemutongi wedare repamusoro kumasvingo vagara inesu mawadze. Nokuti hapana mhosva yavakanga vapara. Vasikala avo vanova mumiriri weZegeza West mudare reNational Assembly vanoti vakarasikirwa zvikuru nemari yakawanda sezvo vaitadziswa kuita basa ravo segweta nepamusana penyaya yavanga vakatarisana nayo. Tabata Vasikala kuti tinzwe kuti vanotambira sei mutongo wakaturwa nezuro.
Chiripo ndechekuti hapana chekutambira. Nekuti kubva pakutanga kusvika pari zvino ndanga ndisina mhosva yandanga ndakapara. Chokuti ini nditende kuti pane zvakaitwa. Ini ndanga ndichiziva kuti hapana mhosva yandakapara pakuti ndinangagwa ngaende nekuti handimudi. Hazvineke sense. Chiripo ndechekuti dare rakangotaura zvinhu zvinofanirwa kuti zvive zvinoitwa. Kune inonzi doctrine of constitutionalism, kune zvokuverengwa kwomutemo inotaura iyo kuti vanhu vazhinji havahwisisi uye kuziva kuti president haisi hurumende kana kuti havasiwo nyika. Saka vanhu vomuAfrica kwenguva yanga yakareba vakanga vachita conflict the office of the president and an individual to a state and a government. Saka chochi kuti pananga ndati Mnangagwa ndoda kumurovesa pasi before 2023 imhosva. Hapana kana mhosva iripo nokuti Mnangagwa is an individual and as an individual I see himself as not fit to be the president of this country. And then that's what I want to know when I run race, when I run race from Zimbabwe. Kuti Mnangagwa pachimiro chake, matauri ake, maitiro ake, nounu wake, hako zeri kuti ave president of Zimbabwe.
Vasikala, imi semunu maitarisira here mutongo wa makapuwa nezuru.
Munyika dzese dzina vatongi kana kuti majaji vanotevedzera inonzi rule of law. Hakuna kana judge wepasi pomuti aigona kuti ataure kuti pane mhosva inoitika. Asi ini ndakadara kuri sebvizvo sebhinga kuti ndione kuti mutongo wandichawana uchange uri mutongo werule of law here kana kuti mutongo wepasi pomuti. Asi saka ndinokudza kuti judge vakatonga nyaya yangu havana kuita zvimwe zvinhu asi kumira pamshope bada rao kutiinda kapitira kuapolo the constitution yenika kutindite dispense justice kutindite defend the rule of law di defend constitutionalism di defend democracy wakata pasarao tema fani we kune na matansile isu sevano anoto wa mtemo sema kweta lawanga ishwana mtuwaiti
tichi tarisa shure vaskala tinoona vazhinji mubato renyu vanga vachigara vakanyunyuta zvikuru pamusoro pevatongi vematare vachivatizvo vari captured bato renyu richamira sei tichiona mutongo wakaturwa nezuro uyu
judge mumwe nomumwe anofanira kuti aonekwe namaitiro ake hakuna munhu weMDC akamboonaita appear before justice mawadze saka kana muchiona Zimbabwe haina judge one ina majaji iye zvino awanda okuti anogona kutosvikezana saka pazana ipapo pano vamwe vari captured vamwe vasiri vanoita zvomutemo so vanenge vari captured bato rangu rine kodzero yokutaura kuti tarirai ninguno ari captured a decision by a single judge cannot be used as a test case.
Iyo nyaya yamanga muchimisirwa mudare yakazopera nezuro yanga ichivhiringa zvakadii basa renyimi
harina kuvhiringa sezi nyaya dzangu dzezvematongerwo enyika nokuti ini handisi munhu anotirizirwa zvokumhanya kana watomute hondo neni watokwiya mangwiro handisi zviya zvokutamba kana kuda kujaiza vanhu kuti vave vanota kutonga nyika nokupinza kusha mukati mehana dzavanhu asi yakakanganisa kuti zvakare masevenzero angu sebhesa yakandina mabasa akawanda munyika unozienda kubikita kurimani inda unoita zvokuti iye iclary yakarya zvikuru chikwama chemhuri nokuda kwokuti maexpenses akapinda panyaya iyi kuda kutaura chokwadi anodarika iwo $400,000 yemari yandangachenzera sebheta ndine maclients angu akapararika nenyika inorose yaifanira kuti ndinde kugreece unopa evidence before the immigration tribunal panove client yangu iriko pamamiri akaita zvinhu muzimbabwe haana kwanisa kuinda koko yakaruza mari inofisa kuna maclients angu akawanda ari kusouth africa anga akamirira kuti ini sebheta ravo ndisvike ukoko ndinovabatsira havana kukwanisa kuti vawane rubatsiro ugogo nokuda kwehurumende.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJobsikala vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Nyaya tiri kuitira
pane mashoko ari kutenderera munyika ari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechirwere checoronavirus. Tabata gurukota rezveutano Dr. Obudaya Moyo kuti tinzwe zviri kuitika. Vamoyo, mungazivise veruzhinji kuti zvinhu zvakamira sei?
Yes, thank you very much indeed. I want to clarify issues, you know, based on some false reports. You know, which are trying to confirm that there is COVID-19 in Zimbabwe and there isn't. So my statement reads as follows. The Minister of Health and Child Care would like to categorically deny the report which came from www.zimnews.net/org. Or 15 February 2020 on coronavirus. They said 118 cases are fake. The website calls an interim Minister of Health and Child Care as having addressed a press conference to announce this fake news. Zimbabwe has no interim Minister of Health and Child Care. No such press conference was ever held by the Minister of Health and Child Care. The public is therefore urged to ignore this fake news. The ministry wishes to inform the public that as of the 15th of February 2020, no cases of coronavirus called COVID-19 have been reported in Zimbabwe. The Minister of Health and Child Care is seriously concerned by falsehoods that are continuously reported by individuals via social media and in some newspapers. Such falsehoods are damaging to the country's image and cause panic and despondency among the public. All those who want to report on coronavirus are advised to seek for informed information from the responsible authorities who are either myself, the minister, or the permanent secretary, or our chief director in the ministry, and also in our directors, you know, in the city council, in order to avoid publishing falsehoods. The Minister of Health and Child Care wants to assure the public that adequate measures have been put in place to prevent, detect, and respond to the outbreak, and that all health workers are on alert and are being trained under the Integrated Disease Surveillance and Response Program that responds effectively to this and other outbreaks. The Minister of Health and Child Care has the record of all people coming into the country from COVID-19 affected countries. Besides undergoing screening at the point of entry, the people provided with health education on the coronavirus and are followed up daily by our field staff to assess their health status. And working with the Chinese embassy, all those from China are self-quarantined for 21 days. Coronavirus is a respiratory infection caused by coronaviruses, and these are a large family of viruses that cause illnesses ranging from the common cold to severe diseases. The outbreak in China, as we're all aware, is from a new strain that is not previously identified in humans, and transmitted between animals and humans or humans to humans. And the usual symptoms are a fever, chest pain, chills, breathing difficulties, headache, sore throat, colds, pneumonia, or even kidney failure.
Aiwa tinotenda minister muchidimbu ambuya vangu vari kwachenda mbuyoko mungavaudze kuti zvakamira sei nechi rerurimirwa mai minister tinotenda kuti maudza veruzhinji zviri kuitika
kadauti vazive kuti pane manyepo abuda pane website abuda musocial media ari manyepo chaiyo achiti hanzi kune vanhu vanosvika 118 vane chirwere checoronavirus manyepo ega and minister iyoyo website yanga itoti minista aripo ndoakangomirira kwechinguva chidoko vanonzi mintarini shure zvekunyepa futi saka taona kuti manyepo akadaro haana kunaka hatifaniri kunyepera mhuri yedu yezimbabwe. MuZimbabwe hatina chirwere checoronavirus, hachipo, ndezvekunyepa. Saka vanhu vakangoterera vachingobvumirana nezvimwe zvekunyepa. Kana muchida kuziva zvakanaka, bvunzai kuzvipatara zvenyu, vanokutaurirai chaizvo, vanoziva kuti zvakamira sei. Muno muZimbabwe hatina coronavirus. Isu takatoita matanho akakura atakaita ekuti tikwanise kudzivirira chirwere tichisapinda muno muzimbabwe. Asi kana tichiona vanhu vakaita seivava vanonyora manyepo, takuzovhunduka kuti mezi pane zvavari kuronga. Zvinoda kutikanganisira
veruzhinji. Minister, veruzhinji vangadiwo kuziva kuti Zimbabwe iri kushupika panguva ino nenyaya dzemari. Muri kuwana kupi rubatsiro rwokurwisa chirwere checoronavirus?
Chirwere checorona tinazvo zvinhu zvatakawana zvekushanda. Tichibatsirwa neveWorld Health Organization, tiri kubatsirwa neveUNICEF, tiri kubatsirwa nemakambani akaita sana mimosa uye zvino pandemi yakapindira zvakare inonzi Vimplus plus vekwastrive masiwa veekonet nehigh life foundation vari kutouya vachibatsira nguva dzese. Saka tine shamwari dzinotibatsira, dzinotiita kuti tiwane zvese zvatinoda uye pane rimwe shoko randazwa rekuti hanzi hatina mishina. Tinayo mishina yekutesta coronavirus isu, tinayo yakatokwana inowani inogone yemhando yepamusoro nematestiki acho takati awana kubva kuchina tinawo. Tikawana futi zvino takati odha mamwe anokwanisa kuita kuburisa maresults nokukasira. Saka mamanyepo futi ari kutaurwa iwoyo zvinhu hanzi hatina mishina. Tinayo mishina yekutesta iriko kuHarare. Plasi tine isolation tende yedu iri kuBulawayo inonzi Stone Brook nekuHarare inonzi Wilson Hospital nekuVictoria Falls Hospital nepaairport yacho kuvictoria.
Aiwa tinotenda minista nguva yedu ndo inenge isina kunyatsomira zvakanaka nekutsanangura kwamaita ako. Tinovimba kuti veruzhinji vanzwisisa zviri kuitika, tichivimbawo kuti izvo Zimbabwe icharamba yakashinga mukudzivirira chirwere checoronavirus. Makateerera kustudio 7 animi muchirongwa, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoita iye basa rekutapa nhau anonzi Ana Miti. Tichange tichinzwa kuna Ana Miti kuti chii chakaita kuti afunge kuti atore basa irori rekutapa nhau panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vakange vari kucherechedza zuva revatepfenyuri pazuva reWorld Radio Day nemusi wechina. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Ana Miti. Mungatitsananguriro kuti munoshandira sangano ripi?
Ndoshanda semutati wenhau kuHarare kuZimbabwe ndokwandinoshandira. Ndichishandira nepenyero yeClassic 263 paZDC.
Chii chakaita kuti ufunge kunge uchipinda mubasa irori rekutapa nhau?
Ini ndaona kuti mupawairesi pane madzimai aivapo aindina chiganda aida kunzwawo zvavaiita pawairesi, ndichizonzwawo kuti ndiriba kuzozviitawo zvavaiita. Saka zvakaita kuti ndifarire riri basa iroro kubva ndichiri mudiki, uyezve ndaifarira kuona kunyange nepatv nichiona madzimai ariwo ari kubvunza mubvunzo variwo vaiva vatapi venhau vakaita sevaiva pana Vusindove, ndaibva ndazwa kuti neniwo ndoda kuita saizvozvo.
Wakatarisa zvauri kusangana nazvo iye zvino waamubasa irori, ungati zvii zvaungadi kuona zvichisanduka? Zvimhingampinyi ndezvipi zvamuri kusangana nazvo semadzimai echidiki pakutapa nhau?
Tichiri kuona kuti mikana yacho ichiri mishoma zvikuru kunyanyanyanya panyaya dzekunge havarivo vanotungamira mawairesi, tingati mamaneja kunyanyanyanya mastation maneja vachiri vashoma zvikuru. Tikatarisa mawairesi ese arimo muno muZimbabwe, tikada kuverenga kuti mangani chaiwo chaiwo anenge ariwo ari kutungamirwa nemadzimai mashoma anotoverengeka. Tingatarise Power FM 102 others aripo, asi zvazvinozoita manje ndezvekuti unozoona kuti kana paine imwe mikana inenge ichida kupiwa, kana vanhurume varivo vari kutungamira havawanzotarisa kuti hakune nyaya dzemadzimai dzinenge dzichida kunge dzichitaurwa. Zvakadaro unozoona futi zvekare kuti kana paine zvirongwa zvinenge zvichida kuita zvinenge zvakanangana nemadzimai hazvipiwe nguva yakareba, semuenzaniso kuti madzimai vari munyaya dzemainei aunzwe vakawanda vachitaurwa zvichitaurwa izvozvo. Kana taurwa nyaya dzemadzimai kazhinji kacho vanotungamira mawairesi varenge vachida kuti kutaurwe nyaya dzezvekupfeka, nyaya dzekubika nezvakadaro, asi tinoona kuti madzimai atopinda mune zvakawanda. Kunyange tikada kutarisa nyaya dzepolitics saizvo dzematongerwo enyika, unoona kuti vazhinji vanenge vachitaura panyaya dzematongerwo enyika vanhurume. Saka tinoda kuti pange paine izvozvo zvokuti tinzwe vakawanda madzimai achitaurawo achiburisawo mafungiro avo nezvavanozwa, kunyange nekuda kuburisa mabasa avo avanoita sevanhukadzi.
Tinoona nemusi wechina ranga riri zuva reWorld Radio Day, zuva iri rakakosha sei kune misi madzimai echidiki vari muzvikuita zvekunepfenyura?
Rakakosha nekuti tinoona kuti wairesi nepenyuro ndo nyatingati zvemimidia inokwanisa kuwanikwa nemadzimai nekuti haidhuri inowanikwa kakawanda wanda zvakasiyana nesetinge paintaneti. Tinoziva kuti nevanoongorora vanotiudza kuti madzimai mazhinji haakwanisi kunge aine data rekutenga kuti vakwanise kunge vachienda paintaneti. Asi wairesi kunyange munhu ane foni yakadii anokwanisa kunge achiteerera pawairesi. Saka wairesi yakatikoshera isu madzimai, ndipo patinonzwawo nyaya dzezveutano, ndipo patinonzwawo nyaya dzeimwe mikana iripo yakadaro inoenderana nemadzimai. Saka wairesi yakatikoshera zvikuru kunyanya nemadzimai ari kumaruwa, nyange zvekurima vanombozvinzwirawo ipapo pawairesi. Saka yakakosha, ndinofara zvikuru nekuti World Radio Day izuva rakakunge rakamiswa kuti richerechedze kukosha kwakaita wairesi.
Vanenge vachida kuteera mabasa auri kuita semutapi wenhau wechidzimai vanokuwana papi?
Vanokwanisa kundibata paTwitter @ananiti1 kana kuti paFacebook zita rangu iri Ananiti.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Anamiti. Vanova ivo mutepfenyuri wenhau kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematano ari kutorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezvedambudziko regukura hundi. Izvi zvinouya mushure mekushanya kwavo kudunhu reUlawayo vachisangana nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu vachikurukura pamusoro penyaya yegukura hundi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe sangano risina haro kunge rasangana navamunangagwa asi ragara rinogwira nyaya dzekuti gukura hundi inge ichitaurwa nekugadziriswa Post Independence Survival Trust va Felix Magalela Mafa Siwanda. Togamuchirai muchirongwa chedu va Mafa Siwanda.
Maitaini?
Nasi tiri kukurukura tichitarisa nyaya yegukura hundi. Tiri kuona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vapinda mudunhu reUlawayo kakati wandei vachitaura pamusoro penyaya yegukura hundi mukuedza kuporesa maronda akakonzerwa nenyaya iyi. Imiwo sesangano Post Independence Survival Trust muri kutambirawo sei chiitiko ichi? Tichiona kuti sangano renyu rakananganawo nenyaya dzekugadzirisa idzo nyaya dzana kukura hundi nezvimwe.
Chinhu chinondibata-bata sevictim, semunhu akaurayirwa mwana nehama dzakawanda muMidlands kusobera, nanhasi hatisati tambonzwa kuti vakavigwa kupi, vakaurayirwa chii. Kana kumbozoti taudza isu mavictims nemasurvivors, vari kungotaura nevanhu mabone free, most of these bone free maacademics vari kuita zvinhu zvechikoro, vachiita maexperiments, vachiita maresearch. Isu tine vanhu vakapondwa, hapana akamboti invaita kana kuti tiuye kuzotaura navo. Chinondirwadza ndechekuti vakutaura nemaacademics nemacivic society, vamwe vari kuverenga nhoroondo havana kuzviona. Zvikave nani ndise zvangu, because I'm so touched nezvinhu zvakadaro, kutamba neropa revanhu vakafa. Ndikangoti iye nguva inei ndombomira, nokuti misodzi yangu yakutobuda.
Asi vaMagalela Mafa, haisi danho rakanaka here iro rekuti nyaya iyi inge ichikurukurwa?
Vajonga, donzo rokuti musangano uvepo ndokuti vanhu vataure chokwadi. Vataure nevanhu vakakuvadzwa, vakafirwa, kwete kutora mwana ane 24 years asingazivi. Ingandareva wani kuti idambe musangano yacho ina chifi upi? Ini ndiri munhu mukuru, machiefs ndiyo anofanira kutestify. Kwoitwa inonzizo transitional justice, kwete kungonyora zvinhu, ii political gimmick. Ini ndinofunga ngazvirambe zvakadaro, tichazotongesana kana hurumende nemaperpetrators aya. Kwane new dispensation, kwane new real administration. Saka ini ni organization yang tirufunga kuti. Aisati ya shika nguga kuti kitauri menyaya takada. Nukuti idambi. Tino waziva, wanivaita izoso. Mumu wacho is now late. Wakafa tino wale giri ya shida hapana zatika ite.
Amuga nere kuti mugazi risere mangwana. Imi kuchitakura shoko hero roko indanaro kumadzishe kutipanya aso itanga nyaizi.
In France, my perpetrators. Agatari sana nini mazinzwa. Kanoda mtongi gala. Anonya tunzgisa kukwajwa kwa ndo ita. Kondikati iwewe ndo urugu ndi tauza. Ndo ndioka ponda mwana wangu. Noti ndine rekodi za ndino zira shofaka ita. Ndino bagumide ndi kukwekwe ndinga to zira vanu. Waitunga mira gukura undi. Wachiponda vanu nema temo mkwekwe. Hama zangu fixi zaka pondwa. Ndikinya to zira uti apondwa na niki na niki na niki. Saka handika wila ninazo. Shwakanaka kutawuri anapata watidi nambe matope. Nasi ndatawura chizizuri chemene.
Aiwa tinotenda zvikuru wa magalela mafasu wanda nekuwa nanguwa ya kutawura nesu.
Ndinotenda angu jonga.
Manga makachiri rako na wa Felix magalela mafasu wanda. Vanotunga mira sanganore Post Independent Survival Trust. Muchirongwa chedu, upenyu wedu, anukone kayane mufaro, njini wenyu, jonga kandemiri, we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Chikwata cha Capes United chatenga vatambi wakawanda chaizvo, kudarika zvikwata zvese munhoroondo yenhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipanya iyi.
Makepekepe akarwadzikana zvikuru nekutorerwa kwakaitwa mukombe wekasola ga Premier Soccer League pamuromo neHC Platinum mwakwapera zvekuti ari kutenga vatambi pamadiro kuti izvi zvisaitike zvekare. Pari zvino Capes United yatenga vatambi vanosvika makumi maviri nevaviri izvo zvisati zvamboitika munhabvu yemuZimbabwe uye inoti haisati yapedza kutenga vatambi. Capes United yave nevatambi vatsva vanokwanisa kuvaka chikwata chinotamba mutambo uyezve tikasanganisa nevatambi vakasara mwaka wapera vanokwanisa kuvaka zvikwata zviviri kutisara vamwe vatambi kunze. Mitemo yePremier Soccer League inobvumidza kuti chikwata chega chega chinyorese vatambi makumi matatu vashanu vacho vari vechidiki. Vamwe vevatambi vane mukurumbira vatengwa nema Green Machine vanosanganisira Leroy Mavhunga na Richard Hachiro kubva kuHerentals, Tatenda Tumba na Ishmael Wadi kubva kuHarare City pamwe na Wallace Magalane kubva kuFC Platinum. Asi Capes United ichiri kuda kuraura zvekare Ian Nyoni uyo anotambira Chapungu. Mumwe mcheveri wechikwata ichi, Muzare Leslie Marufu, vanoti vari kufara nezviri kuitwa nechikwata chavo kutenga vatambi vatsva. Asi, mongorori wemutambo wenhabvu, vaKelvin Mushonga, vanoti vatambi vatsva vakawandisa, zvinokanganisa muchina kunyatso shanda.
United ichatendera yatokanganisa bhora nokuti maplayers mazhinji akatora akabva kuma different teams kuti vazove ne season yatinayo kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvatora nguva.
Magreen Machine ayo aitungamira makwikwi emwaka wapera kwasara mitambo miviri akazopedza ari pachinhano chechitatu mushure mekurohwa mumitambo miviri yekugumisira nengezi Platinum Stars pamwe neFC Platinum iyo yakazotora mukombe uyu. FC Platinum yacho yawedzerawo pavatambi vavaive navo mwaka wapera nekutenga vamwe vatambi vatsva gumi. Asi chinangwa cheFC Platinum ndechekuita zvakanaka mumakundano maviri ekasola ga Premier Soccer League pamwe ne Cup Champions League. Asi Dynamos ndiyo iri kutevera Capes United mukuunganidza vatambi mushure mekuraura vatambi vatsva gumi nevana ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yatenga vatambi gumi nevaviri. Premier Soccer League haisati yazivisa kuti mwaka wenhabvu unotanga rini gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tine urombo vaterera tinakwanisa kuzokupai nyaya yenzara iri kuitika kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Nyaya iyi tichakupai mangwana. Anokuonekai manerano, ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mbina Chris Gande achikupai nhau dzeNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.